Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gweta remhuri yaMo Blessing Ali vaJobsikala vakasungwa nezuro. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekuurawa kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akazivisa nezvekusungwa kwegweta rinomirira mhuri yaMo Blessing Ali vaJobsikala. Mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti vaSikala vakasungwa maererano nemhirizhonga yakaitika kunyatsime kuchitungwiza panguva yemunamato wokurangarira Mo Blessing Ali uyo akapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Gwetara vaSikala vapata moyo Saurombe vaudza Studio 7 kuti vaSikala vakasungwa pamwe chete nevanomirira zengeza muparamende vaGodfrey Stole vachiti vanotarisira kuziviswa zviri pamutemo nhasi kuti mhosva dzavari kupomerwa vaviri ava ndedzei.
Hongo, we can confirm kuti vaSikala MP weku St. Mary's uye vaGodfrey Stole vakasungwa kudzimba dzavo nezuro manheru nemapurisa. Vari kupomerwa ivo mhosva dzavari kunzi the incitement of the public to commit acts of violence. Ndo mhosva dzavari kupomerwa.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Pareza hasati tanyasa kuti tiwane mukana wekuti titaure navo semagweta avo, uye havasati vaitwa ivo formally charged kuti vataure ivo kuti vari kubvuma here, uye havasati vapiwa zvizere pamaererano nemhosva dzavari kupomerwa idzi. Mukati menyika ino kana uri kuchanjwa kana kuti uri kupomerwa mhosva unofanira iwe kutauriwa zvizere. Hatinoti mafeki kunzi mhosva iyi wakaipara kupi uye zvokufamba sei. Saka ivo mukusungwa kwavo vangotaurirwa chete kunzi muri kusungwa nekuinsaita. Saka kuinsaita uku ndo kwatiri kuti kunofanira kuti kududzirwe kuti vachikwanisa kunge vachipa mhinduro kuti vanobvumere kana kuti havabvumi.
Mapurisa pane zvavakataura here pamusoro pezvakaitwa navaSikala kuti chii chavakaita kana kuti vanongonzi semunhu webato rinopikisa ndivo vakakonzera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika?
VaSikala hapana chavati vataurirwa pamaererano nemhosva. VaSikala vakangotorwa kumba kwavo vakanzi masungwa muri kuchajwa nemhosva yeincitement of public violence. Havana zvimwe zvavati vatsanangurwa nemapurisa. Saka tichakamirira kuti vaSikala vatsananguroyo kunzi incitement iyi yakakonzerwa upi uye zviri kuemanenda kupa kupi, nekuti ivo parizvino hapanawo chavari kuziva.
KuvaSitole
zvimwe chete zvona vaSitole, vaSitole vakatorwa kuumba kwavo vatorara, hapana chavari kuzivawo. Vangotaurwa kunzi tiri kukuchaja inincitement, havasi kuziva kuti iri kubva kupi uye zviri kufamba sei.
Pamakavavona manheru vanga vakadini vese vari vaviri? Vanga noutano hwakanaka havo?
Hongu, vanga vari muutano hwakanaka kunze kwavaSikala vanga vangokuvara paruoko pavaka chekwa nefiends pavanga vari kutorwa nemapurisa. Asi hasisazvo zvekuti vanhu vangakanuka kuti vaSikala vakakuvara. Zvinhu zvinodhita just a bit of medical attention and it should be fine.
Chini cha muri kutarisira zvivara nhasi chitatu.
Zvivara nhasi tinotarisira kuti va nge vachiitwa officially charged kusaina mawarning question statements nekuti vaendeswe pamberi pematare. Asi mutemo wedu unoti mapurisa ano kwa ane kodzero kuchengeta munhu kwe 48 hours asati amisa pamberi pedare. Saka tiri kutarisira isusu kuti vaendeswe pamberi pedare kuti zvikakoneka vanonga vakuendeswa musi wechinasi. Tarisira kwedu ndekwekuti vaendeswe pamberi pedare kusvika pezvaranasi.
Pane zvimwe zvamungada kuti vateereri vedu vazive pamusoro penyaya iyi?
Pari zvino I think ndo zvatingangokwanisa kushiya nevateereri venyu nekuti ndizvo chete zvatiinazvo. Hatina imwe information yatatitanayo. Takamirirawo kuti tiwane information kuti tizozivisa vateereri zvakazara.
Avo vange vari gweta rinomirira vaJob Sikala navaGodfrey Stole vapaida moyo saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gweta riri kumirira mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe vaObed Masaraure. Vanoti vamasaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nekushaya kwavaRoy Issa vaive nhengo yeArtus muna 2016. Vakoltat vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamasaraure vakange vasati vasainiswa gwaro remhosva yavari kupomerwa uye vangangomiswa pamberi pedare nhasi kana mangwana. Mapurisa anonzi akasunga vamasaraure nezuro mushure mekunge vaenda kukamba yeHarare Central Police Station kunozviratidza kumapurisa sezvinodiwa nemutemo pane imwe mhosva yavari kupomerwa yokupisa zvinhu pamwe nekuratidzira vasina mvumo yavari kutungwa vachibva kumba kwavo. Sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti sesangano vanoona kusungwa kwavamasaraure sekungovashungurudza chete kwavari kuitwa nehurumende nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevashandi pamwe nevana veZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutasa kuti tinzwe zvizhinji.
Uno ripota panyaya dzekumashure dzavanofanira kunge vachiripota kumapurisa ndobva vasvika ndobva vatobatwa vachipomerwa mhosva yokunzi vakauraya mumwe wavo muna 2016. Asi mhosva iyi ivo vakagara vataura vachiti ndiri kutsvakirwa mhosva mwedzi wakapera nokuti mhosva iyi yakaitwa ikatotongwa ikaitwa inquest zvikaonekwa kuti munhu akadonha ega kubva murumu yaanga ari mu7th floor paJameson zvikatopera kuna 2016. Saka nokuda kwebasa ravari kuita rekumirira varairidzi nekumirira kodzero dzeruzhinji hurumende yakatanga kutsvaka vanhu vainzi vanga varipo asi ivo vasina mhaka. Saka iko zvino havasati vapiwa zvakazara kuti vari kupomerwa mhosva dzipi asi vangoudzwa chete nemapurisa kuti uri kutongerwa mhosva yekuti vakauraya munhu muna 2016. Saka tamirira kuti vakotati pavachaenda kumapurisa tonzwa kuti vanonzi vari kuenda mudare here kana kuti pane chimwe chiri kuitika.
Saka iye zvino varipiwa masaraura?
Iko zvino vari kumapurisa kuHarare Central ndokuita kunzwa vari ndokuvabatirwa ndokuita kugumisira kunzwa kudari.
Saka imiwo chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mune matanho amuri kutorawo here ekuti nyaya iyi ijekeswe?
Isu tiri kunyunyuta zvakanyanya nekuti chinhu zvetaiziya kuti vari kutsvaka vanhu vese vanotungamirira kuCrisis in Zimbabwe Coalition vagara vataura kuti vari kutsvaka vamasaraure, vari kutsvaka vamutasa, vari kutsvaka vabhavha, vari kutsvaka vatungamiri vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Sematsvagiro avari kuita vatungamiri vematsangano ese anomirira varombo. Saka tiri kunyunyuta zvakanyanya. Pari zvino tamirira kuti tipiwe rakazara nemagweta vakotati vachatipa rakazara. Vari kunyatsa kunzi mhosva yavo ndeyei, zviri kufamba sei, vachaenda sei kumatare, uyezve kuti nyaya izvi yakanga yamboitwa ikapera chicha ndi chisumutwe saka chokozisa ruzhinji kuti ngatibatane tite ruzha nemuonera pamwe kuti timire pamwe chete tichitwa masaraura havana mhosva ngavabudiswe muusungwa ngavasiyiwe kodzero dzavo dziremekedzwe kubudikidza nema trade union maachechi ma students movements nema CSOs vari kuti ngatibatane tirwire kodzero dzavamasaraure
avo vange vari sachigaro vesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mtasa vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakabudisa gwaro rinokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vakudze nekuchengetedza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Mugwaro iri, Zimbabwe Council of Churches inorangaridza vanhu pamusoro pekukosha kweupenyu richiti ruvengo rwavakuonekwa munyika hunotyisa uye hunofanira kupedzwa. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti gwaro iri, iro rinonzi Reclaiming the Sanctity of Life, Zimbabwe Council of Churches Pastoral Statement on the Murder of Mob Blessing Ali, rinotaura pamusoro pekuurawa kwevanhu vazhinji, vachiti nyaya iyi yamutswa nekuurawa zvinorwadza zvikuru kwamuzvare Mob Blessing Ali. Tabata Reverend Mtata kuti vatudze zvizhinji.
Zimbabwe Council of Churches yaparura tsamba ine chokuita nenyaya yekufa kwevanhu vakawanda yamutswa nekuurawa zvinogwadza zvikuru kwakaitwa Mob Blessing Ali pamazuva aya apfuura. Zimbabwe Council of Churches mubatanidzo wamakereke iri kuti iyo nyika yapinda chigwere chakaipa chekuti upenyu hwemwana weZimbabwe hwaakureruswa zvakanyanyisa zvekuti ropa remwana weZimbabwe riri kudeuka sechinhu chisina maturo. Saka iri kuti iyo zvakakosha zvikuru kuti timutse mweya wevana veZimbabwe kuti ropa remwana weZimbabwe risaramba richiitwa chinhu chisina maturo. Izvi zvakakosha kudarika dzimwe nyaya dzose dzatingamanya nadzo, dzingava nyaya dzematonge gwenyika, dzingava nyaya dzine chokuita neekonomi. Chakakosha zvikuru tisataenda kuzvinhu zvose izvozvo ndechekuti titarisane nechiremera kuti mwana weZimbabwe paanofamba anofanira kuti aonekwe sechinhu chakavandudzwa, sechinhu chakakosha, chekuti anofanira kuti adzivirigwe pane chinhu chose chingakuvadza nyama yake, mweya wake, kana kuti chingauraya upenyu hwake. Saka iyi ndiyo singwisingwi iri kubuda mutsamba yanyogwa neutungamiri weZimbabwe Council of Churches Wande.
Zvino Reverend, sekuona kwatinoita kuti mafiro amo Blessing Ali haasiwo okutanga ataona, tinoziva kuti kune vanhu vakatsakatika vasati vawanikwa, nazvino tinoziva kuti kune vanhu vakaurawa asi tichingowawo rinyere kupe kuti ndezve matongo kwenyika. Chimwe chingaitwa chii kuti nyaya iyi imiswe, nyaya iyi isaramba ichiitika munyika, sezvo tichingoona kuti kana paitika nyaya yakadai panoita mutauro mukuru asi zvongozoitika zvakare mangwana? Imimi seZimbabwe Council of Churches, pane zvimwe zvamunazvo here mupfungwa zvokubatsira kuti nyaya iyi chokwadi ichipera zvachose isaramba ichiitika?
Nyaya yatakatarisana nayo vaHwande ndeyekuti tirambe kuisa upenyu hwevana veZimbabwe muzvikamu. Kuti kana toita zvekuchechi, hauko ndoko totaura musoro penyaya yekukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe. Kana toita zvebhizinesi, hai ngatitaurei hedu zvokukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe. But kana taenda kupolitics, haupenyu hwemwana weZimbabwe hunogona kuitwa chinhu chisina maturo. Ndo nyaya yatinofanira kuti tirambe tisatenderana nayo, tirambirane navanhu vanorerusa upenyu hwavanhu nenyaya yekuda kwepolitics. We need to reject this compartmentalization yomwana upenyu hwemwana weZimbabwe. Titi upenyu hwemwana weZimbabwe huchadefendewa pose pose nemunhu wose wose. Zvazvinoreva ndezvokuti hunofana kuti hudefendewe ne institutions dzakapuwa basa irori dzemapurisa dzemakots nevamwe vakadaro asiwo zvinotsvaka kuti munhu nomunhu wemuZimbabwe ati ini ndichamiririra kudzivirira mwana wevhu ndichadzivirira mwana wemuZimbabwe kuti pasava nechinokuvadza mumiri wake mweya wake kana kuti chinomuparadza poga poga pandinenge ndapiwa instruction yokuti ndinofana kuuraya munhu ndinofana kukuvadza munhu ndinofana kuti ini kana ari mwana weZimbabwe handigoni kumukuvadza handigoni kuteura ropa remwana weZimbabwe tofana kusvika pa point yokuti mwana weZimbabwe akafanana nechinhu chakakoshesesa zvikuru iyoyo claim inofana kuitiwa tisati tatanga kutaura musoro penyaya yekuti saka isu tichaitei vemachurch this is a call to the nation inyaya yekuti nyika yose yotsvaka kuti tidzokere pakurecognize dignity nesanctity yeupenyu hwemwana wese wemuZimbabwe tozotaura hedu kuti isu vemakereke tichaitei kana nyika yose yatenderana kuti upenyu hwemwana weZimbabwe is our priority vawande
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare ne Studio 7 Hurumende inoti iri kuparura chirongwa chekusimudzira varimi vadiki nechinangwa chekuti vagone kutengesa zvirimwa zvavo kunze kwenyika. Munyori webazi rezvekurima Dr. John Basera vakati mukuvandudza bazi iri hurumende iri kutarisira kushandisa mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe rakatiwo miriwo nemichero horticulture ndizvo zvimwe zvezvinhu zvave pamusoro mukuunza mari yekunze munyika. Mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vaudza Evans Sininga weStudio 7 kuti kune zvirongwa zvakawanda zviri kuparurwa nehurumende.
Zvekurima muZimbabwe ndosunga musana ndohwaro hweraramo ndoyatingati muchirungu pillars of the economy kunyanya tikanangana nenyaya dzehorticulture iye hatingati kurimwa kwemiriwo michero loni maruva nezvimwe zvakadaro tichaona kuti 16-20% yeGDP yemuZimbabwe inobva mukurima kana kuti kuagriculture zvakare 40% kana zvikamu makumi mana pamuzana tiri mubandiko rezvekurima tiri kuona kuti maexports edu 40% yemaexports ari kubva kuagriculture asi tine zvinyika mupini zvinosangana nevarimi pakuedza kuexport chekutanga maagricultural produce kunyanya horticulture ndo aya tikati muchirungu maperishable commodities zvinhu zvinokasika kushata saka nyaya dzemawarehousing nyaya dzemagetsi ndo mamwe ematambudziko anosangana nevarimi.
Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsira varimi vanoda kutengesa kunza?
Hurumende kuburikidza nehwaro rwekusimudzira kana kuti kusimbaradza nyaya dzehorticulture ine hurongwa kana kuti pane basa riri kutoitwa pari zvino rokuti vechidiki vanotarisirwa kuisa mamichero zvakare mabindu ari kuparurwa nyika yose. Takaona mutungamiri wenyika nguva shoma yapfuura vachiparura yatingati plant kwamutoko yemadomati tikaona zvakare vachiparura imwe plant kunoto nuko tikaona zvakare vachiparura chirongwa chehorticulture kumadzibrand south kugwanda. So zvinoreva izvo kuti hurumende iri kufamba negwara kana netanho repamusoro kusimudzira varimi vari muchikamu chehorticulture.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vari parunare kuVictoria Falls. Evans abatawo mukuru wesangano re4H Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Panyaya dzeexport market handiti challenges namafarmers so far inyaya dzeaccess to the market. The processes I think through one of them trade and also in terms of matching the quality that is required on the European market or any market which is an export. I think Lunangi is one of the challenges that farmers are facing. But we've got quite a number of farmers that are going to crops. Like, for example, peas, Rona Gweru. We've got farmers that are going to our quitters, the Gurima, Vashimusa, Vachendis, our Marguita, my fruits, Vana, Mama, Avocados, Arubuda. And then we've got other also. Companies that are also approaching us, they are Chile, but now to Buddhist Asia. So, I want to challenge my farmers to do here the Kusiva. But in doing, must say the quality in no measure the European market standard or any export market where Pandahuna is my crops are open in here. But it's kind of a system of farmers, they don't know who owners and good, they go about here in terms of also Yazima inputs. Wanukwansa kukulitza wakati wande. Waliko wakulitza, like I said before, wana chili, wana peace.
Zamuri kuita oimi, semasangano akazvimiririra nehurumende, ndezvipi kubatsira varimi, vadiki ivava.
Tulare dili muZimbabwe ka, riri kushaiwa value every day. So, and then ma price, ma inputs, akapegwa, nema US. Wanantenga pegre, fertilizer, $65, $68, $70, $75. Azu kwa lakono tengesa unungu wapu wa mabondi. And then the RTGS is losing value every day. I think the rate mazwano kubank is whatever $250. But in black market kwa hili kwa chwe ya kukira. So kuti mafarmers akatengesa mbeu zao ne bank rate. Awazu kwa zao wana mari. Ya kuti wa zoke lepek tuantenge maini po zao varime. Unuona ma small scale farmers awana mari ya kudila mabozi. Unanya the climate change rukitiles. Vuraedui awe maeratic rains ajana every day. So farmer kutawe IT business is successful for nakuwane vura papise nai.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zvikoro zveboarding zvinoda kuwedzera mari yevadzidzi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100%, zvichiti zvari kutadza kupa vadzidzi chikafu chakakwana sezvo zvinhu zvava kudhura uku uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. Munyuzi makare, vanhu vari kutya kuti Zimbabwe ichapererwa nechibage, asi hurumende ichiti Zimbabwe ine chibage chakakwana uye ichiti Grain Marketing Board ndiyo yoga ine mvumo yokutenga nekutengesa chibage munyika. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yakazivisa vagari veguta iri kuti michero ichange ichibhadharwa yakaenzaniswa neuremu hwedhora reAmerica panguva yokubhadhara muchero. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ulo indetwa Langtoni ndipano pa Cape Town apa. Yayo musikana wawanikwa akafa uyu Mobblessing Ali. Vanhu vakamufamba vanozikanwa vanofana kuripa sevanhu vakaponda kuva kuitareya nokuti nyika inobvumidza kuudza kufamba munangagwa vanhu vake tava kuvaona. Vanofanira kuonekwa zvokuita nokuti hatingararami mararamiro akadaro.
Studio 7 makadi ndinokukwadzisai mose. Ndine kuchema kukuru kwazvo pamusoro pezvatiri kuitirwa nehurumende yedu iri kuti pedza vana takarivaraha vana veZimbabwe tasurukirwa pamusoro pasiti blessing. Sisimo blessing vandirwadza zveshuwa. Handizivi kuti pasi rose hari usikuonawo here retiyamure vana veZimbabwe kutadza kuwirirana nei vari kutonga rufu. Dani vana veZimbabwe takwanisa kubatana tiriratidze kuti hatina kufara vana veZimbabwe nezviri kuitiwa izvi. because apana chichango pera zakadaro kuti apana anonzi asungwa pamusoro pasisi mobilizing. Zvinoreva kuti izvi zvine vakuru vedu mukati vedu wede matibatsira Studio 7 takwanisa kuziva kuti tingafamba nenzira ipi kana tichistrike pasi rose tichistrike hurumende ibvei.
Makadi henyu pa Studio 7, makadi henyu apo, makadi henyu. Hanyi kaedi yao, zvakaoma nezvablessings, ndoda mbofunzawo mutungamiriri wenyika anonzi Vamunangagwa. Vamunangagwa imi mune vanhu venyu ndozvamunotaura kuti vanhu venyu vanokufarirai. Kosei vanhu venyu vachizouraya vanhu vasina vanhu? Ani ndozvamunotaura kuti nyika yese vana veZimbabwe vanokudai? Ko tikangokambena pasina kuurayana ngaurayo mobresing zvakadaro? So shuwa shuwa kabukozi munhu akaurayiwa nemunhu wenyu ndimi munenge matoita. Ndimi, please please support. Ndo hondo yacho here yamatotanga? Musadaro veduwe, musadaro veduwe. Ndini zvangu Masli, ndiri paNamibia.
Ukaona kangoma koririsa koda kutsemuka ndochekutanga. Ukaona kangoma koririsa kada kutsemuka zvaitwa naChisango izvi newamutuma kuti kuti pane zvauda pane kutonga kwaMwari kwavepo mukati medu isu vana venyika yeZimbabwe. Pane kutonga kwaMwari kwavepo kangoma kana koririsa kada kutsemuka. Chisango nedhipatimendi yake nematsagi zake anofamba nawo. Ah, 2023 hoko yoyi mobrising hasungebereba hasungembwa. 2023 mese munhu wese mujeri, munhu wese mujeri 2023, munhu wese mutokisi, munhu wese wese tiri kunyora, munhu 2023 wese mujitokisi, munhu wese muchatama nyika yeziva munhu kutaura naChisango newamwe wako hoko ndinifunzi Big Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, vapoteri veUkraine vanoita mamiriyoni mashanu vakatizira muupoteri kune dzimwe nyika dzemuEurope. Muvapoteri ava mune vanoita mutambo weballet vanopfuura makumi matatu nevashanu vave kugara muguta reParis vachiita mitambo yavo. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nezvekuumbwa kwekomiti inoita hurukuro dzekuunza rugare pakati pehurumende yavarwi veTigray zvichitevera kurwisana kwemwedzi gumi nemisere. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dzimwe nyika dzekuMiddle East mwedzi unouya vachimirawo muIsrael, West Bank nemuSaudi Arabia. Kachave kokutanga apo mutungamiri weAmerica achibva muIsrael nendege achienda kunyika yechiArab isingatambiri nyika yeIsrael. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kuyetare Muria Mobilizing Ali vaJobsikala vakasungwa nezuro. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarawe vachiri musungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kuputwa nekurawa kwevanhu munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichikunzira zvedzimwe nhau.